Muzi na fundo mtuli nguwe variku tarisirwa kuparura budget remari inosvika mabirioni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepa naure sandemeo muzi na fundo nguwe vakati budget regore rinouya rinenge rakanangana nekuti upfumi hukure uye rakasiyana nebudget regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubudget regore rinouya vanhuve vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yata dambudziko reinflation. So muturi acho ane budget rine mabhiriyoni emadollars anoswa ma 30 billion dollars pachiri kubudget kwapaipa imhepo inflation ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate riri kuma 20 uri kutoona kuti ibudget re 1.5 billion wokozokombeya kuti the original budget yegore rakapera yenge iri kuma 8 billion it means kuti economy yatoshevinga but iri kuexpanda mumhepo budget iri richatadza kuadressa zvinhu zviri kurwadza vanhu vezimbabwe zvakafanira kuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa this budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzvimba nyaya yekushayikwa kwemari nyaya yechitoro kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yezanu PF vagilbert Muponda vanoti vanxube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Mutungamiri wezctu vapeter Mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro ave futi iye anofanira kuti aripedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti iri rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasumi vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachifoita vachingofutenirira vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vamurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi kunoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals vanhu vanenge vachitransacta nekuti hakuna keshi yakakwana munyika saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means saka iyoyo tax inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita ecocash kana kutumira mari nemaelectronic means maRTGS transactions aya saka tikutarisira kuti vaya vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vamuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti iri kuomesera vashandi handingadaro zvangu inorwadza itax yagara ichirwadza so iwono izeekoko blessing kuamerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara tax. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal yekuti vanhu vakawanda havachina mabhenki account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhara tax kuzimbabwe hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndochinozoreva kuti government inanga masocial service anofanira kuprovide atingati health, education, road, infrastructure, mvura zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa but mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Indangozi iri kurwadza asi mukatasa mabhazi ezvituko ari kutenderera Zimbabwe yese yatingati public system transport yadzoka zvakare blessing inozva patakura yanga iriko izvozvi yatana iri tosainizwa ne 2% tax yatiktavane zvayoyoyi.
Vamuponda vati vari kutarisira kuti vanxube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura
minista ngavaiti mameasures ekupa capacity kuindustry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure nekuti maentrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizinesi vange vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichitawo advisory service ndinge ndichitawo internet ndinge ndichitawo ofisi yekushandira.
kunze kwekuparurwa kwebudget nemusi wechina veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa budget navancuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.